zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabva tapawo maonero edu submissions pachirungu kuti chekutanga vakambunikidzwa kodzero dzavo pavakasunga vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton stick. Chechipiri, havana kupiwa kodzero dzavo dzokutaurira hama dzavo kana magweta avo. Isuwo patakazongonzwawo nemashoko kuti pane vanhu vasunga vakasunga vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidzawo taivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji asi vanga vaiuni vanga vari kudya. Chechipiri, paka pasina kana umbowo hwekuti pane akanga akabatwa ine doro kuti vakazosandira nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zvemwezha nemhirizhonga munyika. Takaisazotaura kudare kuti chekutanga ndechekuti zviri kutaurwa hazvina nemature ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso.
Saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi?
Dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende muzvare Patience Jumisaro hapana zvine musoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa chiti pai mitemo yamanga muchitaura ranekesi yakaita seaag vesas bill tikabva tativapa ndandi negwaro racho pandiri ipapo tavapa tikanzaiwa chiuya mtu muvhoro sezvekupai chitongo chekuti dzinenge ndagura kuti vobhadhara mari yechibatiso here vachibva kumba kana kuti kwete nemafambiro aita nyaya zuva ranhasi. Saka mumwe wacho achapiwa musi wechimbi muvhoro by 10 o'clock ivo vazotiona past 2 vachange vachizopa chitongo chavo kuti inakota past 2 vachange vachizopawo chitongo chavo kuti vagura kuti kudiya